Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chevabvu 16/2019 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutirinquve kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya yachif ndiweni yotsviriridza munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi nezuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaichera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana ati aziva kuti vakapfurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. VaMaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokozwa nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda. Nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinowandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo vazhinji kwazvo. Vanofungidzira vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZCDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva. Ari kuenda kubasa ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezvo kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati chokwadi vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanha hamuri kutorawo here sesangano?
tazivisa Kimberley process nekuti Zimbabwe is a participating country yemu Kimberley process. Zvekare Zimbabwe inhengo yecommittee yemu Kimberley process. Inoona pamusoro pekushanda kwemakurukoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kuma meetings eKimberley. Ndonyaya dzinenge dzitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro-soro, makorokoza hamukwanisi kuti muwamise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine hurombo. Hurombo ihwohwo ndo hunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa nehurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana, izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maerano nemamiro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende. Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati hwouwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe nefodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura taachitarisira kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducer muno kuti vachipwa iri US vakwanisa kutumira kumuchakwavo kwavaka vachitinosevisa mazvikwere zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mbank, ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vamwe vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi, izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu, asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. Vanwe vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga, uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
VaNcube dambudziko ravanaro ndirekuti hurumende vanhu havasisina vimbo chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona.
Vanwiwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyaya ya chief nhlahla yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pembambatiro enzvimbo yentabazi ndudha kumatebeland north iri kutsviriridza munyika vamwe vachitsigira ishe ndiweni vamwe vachivashoropodza. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Chief Ndiweni vanoti gomo rentabazi nduna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndiweni vanoti gomo rentabazi nduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentabazi nduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munhoroondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Ntabazi Nduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa vaAmbrose Prize munzvimbo yavo, ishe Ndiweni vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato rezanu PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzimishona shoma ya fura ye, teka mbonza chifu charumbira, fortune charumbira, hajibuda pachena kuti iya nano tikira zanu PF. Zinuwa zisiri pa bumbiro wa mtema, azitombo fumiza na constitution enyika. Shakari tine court order ya kabuda mwai court, ichi rambiza fortune charumbira kuti ave partisan, atevere bumbiro wa mtema, ase azina kutevere wezozo. Shakari atina mbonza noise ya ganyanya. Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Bokare vechidiki reMDC muBulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu se magite DC hatiri kufara ni mabati waru kito wa chief Ndiweni ni Uru Mende ni wa tzikiriwe batu wa PF. Chief Ndiweni waru kutawurira waka mira wanu waunda wanu waka fisa mata mzubaka siyana siyana indese mindu ya kwa bagu Zanu PF ni Uru Mende chief Ndiweni waru kwa wani kwa wachishunguruzwa ni zira zaka siyana siyana isusu se batu re MDC mnumbla wayo tizikutizu ozo zunufanu kwa kumira kupira panenu nguwa shinda mbele hati kufara ni maitiro ya Uru Mende, hati kufara ni maitiro ya batikiriwe batu za NPF ndawa machifa anabatu raka miririra.
Asi imwe nengo ya Central Committee ya batu za NPF wa Joseph Chuma wauza Studio 7 kutukukuru zira kwa Chief Ndiweni kutinyika itemeru wezu mwezirangu kuna ratiza kutuwawe kupindira mneze matongeru wenyika izo wata zuko ziru kuituwa ni mazishe
mazimambo edu muno muzimbabwe tunoziwa ndio wanotarisa kana kutukuchengiteza ivuredu enyika yedu saka vachifu ndiweni pavanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguwa kwemunda munharaunda yavo vanga vasirongo havo asi pavazorasvika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varungu ava vati pamhe izvi nemasanctions aya agara atoti kuwadza kudhara agara atokuwadza ikonomi yacho kudhara ipapo ndoba noti chifu atadza.
Pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato rema Republican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU PF nerinopikisa reMDC kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara, mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 75.86% zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati peZANU PF nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZANU PF vaEnoch Porusungazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusungazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue ndo the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge pane pachinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruvaka munoonawo sei nhaurirano idzi?
Ah, Lesing ndonoriti nyatsokubudirana pachena kuti nyaya yenhaurirano inyaya yakanaka, asi inyaya yekuti ari kutaurira nacho ndiani nani. Dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana vezimbabwe vazhinji idialogue iri pakati pezanu pf nezanu pf, taidikana hurukuro pakati vevachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu, vamwe chete navamunangagwa
vapo rusingazi.
Toda kuuya tiri tega. Ko ndimi makanga muri mune mapati moga here? Handiti vane mapati varipo vakawanda wanda wanda.
Vasarwaka.
Honorable, hatiri kuramba kutaurirana, tiri kuti nhaurirano ngazvizikanwe kuti vezanu pf navamunangagwa varoda kutoionawo panhaurirano, kwete ndivo vari kudaidzira. Kozi tinotoona sei iyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo. Saka isusu takati tinoda neutral mediator, asiri iwo kwete asekuti anodomwa nawo kuti havakwanisi ivo kuchuza marefu.
Zvino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze, imimi hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako, maideas ndiwo anobatsira.
Ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira. Satitone election paweekend apa vamwe vanowana mazero papolling station
ndizvozvo.
Chinoita kuti zvishande vapo rusingazi, munhu ngaaende aina vanovamirira like inini, kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa. Nekuti vanhu vanenge vachiti vapo rusingazi vane vanhu vakavatuma, manje ava vasina vakavatuma vari kumbomiririra ani?
Aiwa, aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri, ndee vatungamiri. Kana pazouye masapota ndo patinozoona kuti une vangani une va, asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri. Chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri, asi muchizva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi President E.D. Munangagwa. Simbo.
Vasarwaka, munotiwo kudii?
Aiwa, vari kuita meeting vari vega mangwana, kozi ndiwo vega mutungamiriri ariko. Vamwe vese vasa havana vari kutungamirira, hauzvitungamiriri. Vanakupe, vana madhuku, vana muteki, havana vari kutungamirira. Musavaverenge pavatungamiriri.
Musashora mbodza neinozvimbira.
Todzoka kwamuri Honorable Porosingasi, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvisezvi?
Kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi. Tingadai tisiri patiri pano, tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down. Saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai, kureva kuti pane utungamiri huri committed hwezanu pf hwakasarudzwa, huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino. Upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa, asi izvezvi ngativei patient. Tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka. Takatoudzwa wani kuti pazviri kutanga kugadzirwa apa kuchamboita kakugeda geda kwemazino, asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani, tarisai mumasupermarket medu, tine nguva zvakambosvika pakuti panga pava pasisina, pava empty masupermarket mashops and so forth. Asi iye zvino izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda. Saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa. Ndinoziva kuti vasaruwaka vachataura nezvemafuta edzimotikari nezvakadaro. Chokwadi, kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station, ngatichitaurawo, ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muZimbabwe.
Honorable Sarwaka,
kutoshandurwa kwakaita kabhineti sondorinei mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba. Vagumbo vaingowindisa vana venyika inoti mafuta tinawo, mafuta tinawo, pande vanhu vakiwa vachingowedzera kureba. Saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo nezanu pf kuti imbomire kunyemera vanhu ibvume. Chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza. Vakabvuma kuti zviri kuvaremera, vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira. Kana ukatiwo hausi kugona woti ndiri kugona, unobatsirika sei? Izvo zviri zvinyaya utaurai uri mumashopu zvinhu zvirimo. Zvinhu zvinezvi mumashopu handi zvekuti zvigaremo ba, ndezvekuti vanhu vatenge. Vanhu vane vemuZimbabwe vari kuzviona hongu zvezviri mumashopu, vati vari kuswera nenzara, vanhu varorara nenzara mumishomo.
Nengo MDC ichimirira Mutasa Central muda reparamende va Trevor Sarwaka vachitaura vari parunare vari kwa mutare manzwa zvakare kubva kumiriri wechipinge South muda reparamende vari nengo yeZANU PF va Enoch Porusingazi vachitaura vari kuchipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPSTI, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, amai Lucia Masekesa vati, mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA, uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvharamikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingo umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano remasungo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nashe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu sePOSA, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari musivil society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve mukatotarira masection maclose ari muposa iyo idrafted akatoomesesa, nokuti mazopinzwa president kuti gonzi va deploy kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo kutoreva kuti it now a very very dangerous creature mopwe. POSA yanga ichitori iri nani iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tirambe, asi hapana chachanduka, hapana zvachose. Marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPSTI vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva remopa.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamenda anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill, rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nuenderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri risati rapasisa kuitwa mutemo. Kuri kutaura zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba. Takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. Nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai nhantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku-Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu. Ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphisizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane lixoxisane.
Iningi labantu kobulawayo selusole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF izolo.
Sesakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasayabizi ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelane.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakobulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Izolo ubulawayo wethuswe ukuhlaselwa ukanduna nhlanhla yamangwe Khayisandiweni kobulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga, lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentabazinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentabazinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lweMandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko, kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho, kodwa iningi labantu beMandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona nxa ngabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane ligxoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loncube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende nalo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulumile ngengakufisiyo ukuthi kwenzakale esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebese bephumela inswelabuye ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta abetshabi. Sithi ngeta abetshabi ngoba recently lombo sha izakhamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngwe-energy umthodi. Azange sizwisane PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje. Chayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi vele sibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile sibini. Kodwa lapha mina embrakanda induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abesecela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction. Mina bembona kanti induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana lohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo. Ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo, amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akula muntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
Uchairmani we-Public Service Commission mayebebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngo-April kwakuzakhwezwa imali. Kathi-ke isivumelwano sa-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele iholo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyonto-ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjani. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasabizi ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelane. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende-ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni kabe kungasila muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-MJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-MJMC lihluzisise okusenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi-ke akaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njani.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe-delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. U-Commissioner weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yitho kathesi silungiselele 2023. Kathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo, asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabe ime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation kungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Kathesi sifuna ukuya eParliament sibacele ukuthi batshintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza i-delimitation. Ngoba i-delimitation lay before it was actually linked to i-census population. Kodwa thina city, i-census population as a constituency ngoba i-province is not siyo edetermina i-size a constituency. Size a constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abase parliament labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale i-delimitation.
Ukomishina Gazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time siregister abantu anti imshini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho, even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe, yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregister. I-3,000 imishini esilayo. Even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala.
I-commission ye-ZEC isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota ukhetho luka 2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abe-ZEC bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala, ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi i-Build America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidalele Congress luzahle luvale olomncintiswano we-Diversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi i-Green Card Lottery. Ele-China lithi izizalwane zakwele-Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo ye-China. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekanelo kudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola leMelika, okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakala elizweni lakithi, akusela themba ukuthi kuzafa kwalunga, ngoba izithembiso ziningi-ke esazitholayo, silokhu esizithola, kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo, singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga, okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe okusemafrijini sokusonakala, abantu bengelamali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungelamagesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi, ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono, hatshi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgabe wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50, wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitho ukuthi umumo usunzima ebantwini, abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangacatha.
Babuchuma uyamuzwa ubabu Ndlovu lapha uthi ngali avuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso. Ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni, ngizamphendula ngiqala ngokukhota ivesi ebhayibhelini. Ungavula u-Second Chronicles uchapter 7:14. Ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona, ma abantu bami ababizwe ngegama lami xa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka kwezimbi, mina Jehova ngizakuza ngisezulwini, ngizabaxolela izono zabo, ngiphelise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokona sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela esihambe nje. Amagesi la ukuhlalakala uzezabanye abantu sesithi izanu PF khonakho futhi. Kukanti-ke hhayi, namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le, iCaribe kayifeli amanzi anelisayo ukujenereta i-power endimele iyanelise ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho engizozibonayo lonke lokho yinto esezifunile, ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohlwe ngokuthi kona izanu PF MDC, ngoba izanu PF MDC akutsho ukuthi nabantu sokumele bembe, kutsho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu, kodwa singabobhuti, singabosisi, singabogogo, singabokhulu, sindawonye siyimuli. So asibe nomoya nalowo, uzabona into zonke zingayihambela.
Babu Ndlovu, ngiphenduke kuwe, ngaphandle kokukhuthaza izanu ukubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile, yiwaphi amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho esiqabana ukuthi konakala khona, singakulungisa fese sikhulumisana, fese sibone ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa kungalungisena leyo ndaba ye-legitimacy kusho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe, kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha. Ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi, kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo i-desert kalihanjelwa ngamagesi. Kutshengisela ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebe sebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi. Nathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi, kambe ngesikhathi okungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi okungela zulu kambe igesi itholakala njani. Ilizwe leli selidinga omaneja, hatshi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule minyaka edlula amathumi amathathu kwenzakala. Yikho thinasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought, kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana, ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizathola umnankagayejenga esiyakhuluma labantu abazange banqobe ekhethweni ngabantu abangalama members of parliament kodwa ke egegelela imbuya etshiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawinayo amasisi nguye umuntu okumele ukuthi nxa eserious ngokuthi amazimbabweni akhulumisane ambize ahlalela ephansi kwenza ukuthi kulungise ingxabano le ngxabangxozala ekhona elizweni.
Babuthuma ngo-2017 amasosha ehlutunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiyanganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lanaba i-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kade singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni endawonye lelunga le MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Sithando ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo. Silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle kodwa kwezinye sizokuthiwa liyasithola. Silithemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Langalezo ngokwelahlekelwa zingane sethe ngoba silahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula ngiyazibona manje phela sikhuleke impilo hamba juba bazochitha phambili asafuna ukubuza indlela koba phambili sisibona angathi otablet ngana pasopho ngiyabona asafundi nebhayibheli lethi hlonipha abadala abadala bakutela hlonipha abaphansi wena u-ask turn o sebhayibheli ophethe okwaphuza but I'll tell you phansi bo manje konke sekokuhlamukela labakele sebekuhlamukela ihlanhlobulayo sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona
generation, yeah. In Bali, yet to see leave it. But something less than what we used to be. Take a look at our history. We used to be.
Sis K ehamba lo Kelvin na esithi na mzilikazi uyithethe leyo ngoma ingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka ku rapwa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khona pa ku Woza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo umsis K kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo ngontunga milinkomo lila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.